A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 13th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at what came out of the recently ended Women of Dominion Christian Conference, which ended in Tennessee last week, and some of the work being done by some women here in the diaspora and Zimbabwe to highlight the plight of women and girls. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chema zimai, musakanga nwe.
Always sine lawo mama linga kota wuti uchelo lwenu lina olkwanda ne lani o mama alukona molesine usuisela nyeskati iska 8 o'clock busia o 9 o'clock. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com lobanjalo ku www.voashona.com lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so that you can live stream with us and join in the conversation right now. And today, as we said earlier on the Women's Roundtable, we're looking at what came out of the recently ended Women of Dominion Christian Conference, which ended in Tennessee last week here in the United States. We're also going to be looking at some of the work being done by women in the diaspora to highlight, and at home, to highlight the plight of women and girls. What are your views on the issue?
And Marv, the Women of Dominion is an annual Christian conference, as you know, that brings together women from different denominations in the diaspora, that is Zimbabwean women, to discuss faith, social, and business issues. Let's take a listen to Pastor Abigail Magwenzi, one of the pastors who visited from Zimbabwe, who also presented a sermon on the plight of women and the organization that she's working for, and just empowering women, equipping women. Those are in the Christian realm.
Let's take a look, PJ. You were there, so let's have a look at what Pastor Magwenzi has to say.
Yeah.
And then I'll get into my message right away.
Amen.
That's why somebody says, how are you? Yes. I wonder what I'm fine.
I'm
fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. When somebody now asks you, how are you?
Yes.
You say, I am blessed.
I'm
beautiful. How are you, ladies?
That's the part that I liked most, Marvelous.
Mm-hmm.
She said when someone says, how are you?
Yes.
You're supposed to say, you're not just supposed to say, I'm fine.
Uh-huh.
I'm fine is out of debt.
Yes. What are you supposed to say?
You say, you're supposed to say, I'm blessed.
Mm-hmm.
I'm balanced.
Mm-hmm.
And I'm beautiful.
Oh, yes.
That's three B's.
That's a good way to start our program, as you know, with the three B's. Blessed, balanced, and beautiful.
Wow.
Over to you, PJ.
Yeah. Sikubekele phambili nginilisa njalo ukuba lethuba lokukhuluma lo Pastor Letina Jeranyama. Yena ke okhonapha eMelika oseBoston eMassachusetts.
Mina ibizo lami kuthiwa Dr. Letina Jeranyama. Ngihlala eBoston, Massachusetts. siyabonga sibili inkosi ngoba this year ngo May sasile conference ye interdenominational women of faith and yimi engiyi leader ye women of faith and I conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world. Abanye bevele Zimbabwe, abanye bevele Ghana, abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee, abafazi babuya sibili and bayajabula ukuthi next year bazabuya ngoba impilo zabo zatshintsha sibili balama testimonies ukuthi uNkulunkulu wenzela izinto ezinhle. Bakulomehluko ngoba lonyaka sasilo musician uThembelani. UThembelani uyanceda ukuthi ama youth bayamthanda Stereki. So this year kwakule improvement ema youth abuya e-conference and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu babesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe. Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile one oyabe useBoston we-April 20 to 2018 and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe. Siyalinxusa lonke liseZimbabwe ukuthi libuye emhlanganweni low and then wesithathu siyabe siseJohannesburg eSouth Africa. Siyayibonga iNkosi.
Wahamba njani?
It's there. Coming in, tell us a little bit about what she was saying. I know we cut her off abruptly at the end there.
Hopefully she will come on the program, but she has an organization called International Women of Faith, which she is the president of that organization, and it its members or the conference itself brings together women, international women, not only from Zimbabwe, but from even Ghana, Cameroon, even Americans, even from as far as South Africa, Zimbabwe, and Europe.
Yes, we have such, you know, a diversity of pastors that are going to be on today's program. So an interesting contribution there.
And they were also there at the Women of Dominion. So I even asked the question, do these organizations clash? Don't they clash at some level? And they actually differentiated themselves, separated themselves, but at the same time, they said they work together in conjunction. So they support each other. That's why she was there at the Women of Dominion. But at the same time, she also has another organization in which even Women of Dominion also attend.
Yes, PJ, very interesting there. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Panopa Women's Roundtable. Tirikutarisa mabasa. Arikubatwa nemadzimai. Mungave muri munyika. Kana kunze kwenyika iko kuno. Ku America. Takaona shondora pfura. Kune mbatanidzwa we Women of Dominion. Wakaitirwa iwo kuguta reTennessee. Imo muno muAmerica apo pakawanikwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumastates akasiyana siyana vachisangana uyezve pane vamwe vakabva kumusha tanzwapo kuna Pastor Abigail Magwenzi vachitaura iwo kuti munhu wechidzimai kana uchinge wavhunzwa kuti aiwa nasi simavela simamuka sei kana nasi tete mavela simamuka sei unofanira kushandisa 3 B's. PJ imbotaura futi.
3 B's.
There happy my 3 B's.
Unoti, I'm blessed.
Blessed.
I'm balanced.
I'm balanced.
And I'm beautiful.
And I'm beautiful. Aiwa, machines kura mega. Saka tiri panye yoyo tiri kutarisa shema nguma basari. Kuitwa na madzimai variku Zimbabwe. Tunaona kuti nemugovera. Pachange pane mutambo wenhabvu. Uchange uri kuitwa iwo nesangano re Rosaria Memorial Trust. Rinotungamirwa na amai Nyaradzai Gumbonzwanda. Regaiti mboenda kwa vari ndataura na OPJ. Tisatapinda mchirongwa. Tinzwe kuti vari kuti chii.
Tinaitwa mai Nyaradzai Gumbonzwanda, mzuri mutungamiriwe Rosaria Memorial Trust, ndiri kuno ku Zimbabwe, uye ndichimiririra African Union pachirongwa chekumirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Musi weSaturday yatakatarisa ino musi wemugovera musi wa15 July, tirikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8. Tinenge tine matimu 5 anobva Mamurehwa, toita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kushanzuye tave nerombo rakanaka kuti tiveme timu inobva kubelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yeltsi Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa, vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iyo ivaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu. Tinenge tine vana vanotodarika kuma300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti huri kurodze kukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira. Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde programu iyoyi yeGirl Talk. Mwana weZimbabwe anotamba ari kuWisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki, asi pakukura kwavo vachirera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvika masambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzimbe dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuziridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV. Saka taona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake neunyanzvi hwake hwaanawo. Saka masipoti anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana vedu hwakasiyana-siyana. Tiri kuitira tournament yedu paMurehwa Center paWiri paHurungwe Secondary School.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kuna amai Nyaradzai Gumbonzwanda veRosaria Memorial Trust vachitaura nesu vari kwaMurehwa, vachitaurawo mabasa avari kuita sezvo nhasi tati timbokurukura mabasa ari kubatwa nemadzimai. Mungave muri imo muno mudiaspora muno muAmerica, tiri kunzwa tambonzwa kwanga kune vana mufundisi vechidzimai vangava nemusangano mukuru wanga uri kunzi iwo Women of Dominion Conference. Taita rombo rakanaka, tine mumwe weavo vanga vari kumusangano iwoyu vari panhare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Poshia Kandemiri.
Aiwa, tinotenda maita zvenyu, makadi henyu.
Aiwa, nau takupindura nezvatakadzidziswa, zvandadzidziswa naCCPJ. I am bold, beautiful and Balanced. And blessed.
So the chaizo and the how part is for God to take care of.
Aiwa, chive mango tita nanguro kuti iro sanganore Women of Dominion rineita mabasa api.
Sanganore Women of Dominion International musangano wemadzimai anobva kuZimbabwe. Watingati mubatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe. Patino sangana kamwe chete pagore muna June and oro July, depending nema desa atinenge tawana, for 3 nights, starting from a Thursday, tichizobva musi Sunday. Patinenge tichiparidzirwa nema generals, kana kuti ma pastors, kana ma reverend, anenge achiparidzira during that time, nemutauro wedu, ungave Shona, kana kuti Chindevere. Takaona zvakakodzera kuti madzimai emuZimbabwe kumusha taienda kumasangano kwataino spenda time tiriko tichinzwa shoko, asi tauya kunoku pastor president wedu anonzi Pastor Marvelous Ngrove akaona vision yekuti madzimai ekuZimbabwe they were missing out on what they used to do back home. Saka vakafunga, when she saw that vision, she came up with this. Saka isusu ndo patino sangana. And this year was our 6th year. Saka sangana ku Nashville, ku Tennessee.
Mungati imi zvii zvakabuda kumusangano uyu, zvingakomborerewo vamwe madzimai akateerera pari zvino?
Patanga tiri kumusangano uyu taifamba netimu yekuti Jehovha mufudzi wangu. Inowanikwa kuna mapisarema 23. Vatauri umwe nemumwe aisumudza timu iyoyi achikurudzira madzimai nevamwe vose kuti pakurarama kwatinoita nguva dzese Jehovha mufudzi wedu. Vachiburitsa zvakare kuti isusu takakomborerwa kana kuti takaita mhanza takakwanisa kuuya kuno kana takakwanisa kuenda kumhiri kwamakungwa. Nekuti musangano iva muva nitobvawo kuCanada, kuUK, kuAustralia, kuZimbabwe. Zvekutoti this time mutauri wedu akanga ariko, akanga ari guest speaker wedu ndi Dr. RF Utaunashe. Ndovanga vari guest speaker. Taitoriwo zvakare nemamwe maspeakers akasiyana siyana akaita sana Pastor Abigail Magwenzi, Pastor Mary Moyana, Reverend Mudambanuki, my Evelyn Tembo, Pastor Chakanyuka, tikakomborerwa zvakare nemukomana wechidiki akauya anonzi Tembalami. Ndiye aitiimbira zvakare kupraise. Tanga tina futi vamwe pastor vanonzi Pastor Faith Dengu, nevamwe vanonzi Pastor Josephine Masuka, just to mention a few of those who were there. But hatakakomborerwa zvekuti hatine mapastors akawanda nemapastors wise anga akawanda izvo akauya kuzotikuta kuti tiite musangano wedu iyoyo.
Saka musangano uchange uchiteera uchaitirwa kupi?
Musangano uri kuteera uchaitirwa kuMaryland, kunzvimbo inonzi Taff Valley, iri muEllicott City. Uchatanga musi wa14 June kusvika musi wa17 June 2018.
Vanenge vachida kupinda musangano uyu vanoita sei? Nekuti vamwe vakateererawo vakabatwa nezvidobidobi zvatiri kuona pana pataona Pastor Magwenzi vachitaura vachiparidza, uyezve tine mamwe mapastor achange tichiratidza mavhidhiyo avo, vanokuwanai kupi?
Okay, tisati tataura ipapo, just to also mention kuti ivo vanoda kuuya vanyatsonzwisisa kuti Women of Dominion who are we, ndichataura nemuchirungu kuti ndikwanise kubata nguva, kuti we are a Christian based non-denominational or church affiliated organization. We focus on empowering, equipping and motivating Zimbabwean women in exercising God-given power, authority and dominion in the foreign lands where we live.
Aiwa, tazvinzwa vane nzeve vanzwa. Chitsanangurai pavanokuonai, nekuti tinoona kuti nguva yedu yadyanana kwamuri mamati muri kutipa 20 minutes.
Vanotiwana pawebsite inoti www.women Women of Dominion International.
Aiwa, tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Amai kandemiri manyatso tsetsemura kuti aiwa mabasa amuri kuita ndeapi sesangano tinokutendai.
Maita zvenyu.
Ehe.
Yeah.
PJ tinenge tine vamwe munyarikani vatiwo vane nguvo futi yavo yadyira nana chirema mapinda.
Yeah. Ngingakai esimnxisileyo. Ohloniphekayo okusekhona ecingweni okwamanje wothi ngithi kafukafu amavelasi kancane ngoba vele ngibe so excited ngakhohlwa lokuthi sikhuluma ngani namhlanje ukuthi ngitshele abalaleli ukuthi sikhuluma ngani namhlanje sikhuluma ngenhlanganiso ezehlukeneyo ezabomama ezaba abangamakholwa esiKristu abayenza imisebenzi ehlukeneyo yokuhlomisa umama ukuthi abe laye azwakale abonakale lapha khona kungaba kusemsebenzini kungaba kusekukholweni kungaba endaweni lapha khona kumele abe yilight kumele abe yikukhanya lapha akhona yikho ke sibe lomhlangano khona lapha eMelika owenhlanganiso ebizwa ngokuthi Women of Dominion kodwa ke lapha enhlanganisweni leyi ngiyabo mama abadabuka eZimbabwe asebehlala eAmerica kodwa ke inxusa abomama bonke abasuka emhlabeni jikelele bangabe basuka eEurope bangabe besuka eSouth Africa bangabe beseZimbabwe kodwa ke babuthanisa umhlangano lo uyabuthanisa abantu bonke bona lawo ikho ke lonyaka babe lom ohloniphekayo okade khuluma okade vele eZimbabwe uDr. Ratibu Taunashe ikhoke ukuze sizwe okuningi njalo ekuhambeni kohlelo sizadibana lokuthi engxenye omanye abanye omama kumbe abanye abafundisi sizakhuluma lawo bazakhuluma njalo ngenhlanganiso ezabo ezichiyeneyo ezehlukileyo ku-Women of Dominion sike sezwa laphana okhokhela ihlanganiso ye-International Women of Faith uDr. Jeranyama kodwa kakhathesi wathi siyamukele ngenjabulo enkulu ngezandla ezimhlophe upastor Chakanyoka siyakwamukela kuhlelo
oh ngiyabonga
yeah. Wena ke
una Shona ngwere I can speak Ndebele but I would prefer to speak in Shona.
Okay. Ungathi kamfu ngamafichane nje and then ubususiya esishoneni la sesikiwe.
Oh, uthi ngikhuluma ngesiNdebele.
Yeah, ngama ngibijana nje kuphela.
Kuba phakathi kwemhlanganiso enje. Mina ngithandaza ngise New Covenant Apostolic Ministries which is eZimbabwe le England. But ngathi ngiyobuya lapha eAmerica ngise Heritage Christian Church. So ngaba lokuthaba okukhulu ukuthi sesihlangene singabomama sifundiswa izinto ezithiyeneyo and inhlanganiso leyo ayikho ukuthi ilabantu bonke kayikhethi ukuthi usonta esontweni yipi and iyathi siyenza ukuthi sibe ngabomama abakwanisa ukusebenza sonke so omunye lomunye uyaba le responsibility ukuthi uyakwanisa ukuthi uyenze into lisebenza lingama lizinhlanganiso ezichiyeneyo and ngiyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso leyi iyasinceda thina omama ngoba siyakwanisa ukuthi sibe lokuphakanyiswa even nxa ukuthi sivela ezinhlanganisweni ezichiyeneyo ukubamba nakwakhona kuyayenza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ubanjwe
Mohlonipho ye.
Mohlonipho.
Mhm. Ophakanyiswe njalo.
Yebo. Ngiyabonga.
Yeah.
Ei aiwa tikunyatsonzwa kuti aiwa muri kufara momboti tsauro mamwe mabasa muri kuita imi imwe muno muAmerica angadewo kuti vamwe vari kumusha vakateerera madzimai pari zvino angadzidziwo kubva kwamuri.
Ini ndeta mabasa akawanda basa rangu riri nesi ndiri kunzvimbo yenesing ndomboti ndosangana nemamwe maboka efinance ndakasvikoitawo insurance inonga ichizobetsera kuti kana in case kukaitika chimwe chinhu kuno munyika dzinoidzi togona kuti tive covered kumusha chipfuna chemunhu chiuye takagadzirwa zvinhu zvese zvakabatana pana kuti tirambe tichiita magofund ndozvati zvekare ndoita futi ma alovera forever living product.
Mm-hmm.
Ino tine chishuvo chokuti ino takazvarwa takabva kunyika ine zvinhu zviri organic.
Mm-hmm.
So totoona kuti moyo uri kushuvira kuti dai taramba tichiita zvinhu zviri organic, tichiita ushumiri uku tine simba kuti mumiri yedu.
Mhm.
Ndo da kutaura futi kuti pandaka ndakafura ku England ndisati ndauya kuno.
Mm-hmm.
Pandakasvika ku England takaita inonzi Women's Zimbabwe Women's Network.
Mhm.
Boka iroro ranga riri registered riri non-profit organization.
Mm-hmm.
Raitibetsera kuti taibatanidza mapepa edu tichiita ma project proposal.
Mm-hmm.
So zvonge tichibetserwa nevana vedu vese. Vaigona kuti tivatengere macomputers.
Mm-hmm.
Taigona kuti tiite zvinhu zvakasiyana siyana ende painatidza kuti tikanga tangoita ma project proposal.
Mm-hmm.
Pane madonors akawanda anoda kuti abetsere vanhu vanonga isusu nevana vedu.
Mm-hmm.
Nokuti kune vamwe vakasvika kubetserwa ipapo kusvika vava nenzvimbo dzavo dzinonga macrash, kusvika vava nenzvimbo dzavo dzinoita maactivities.
Mm-hmm. Muchidimbu tisati tati bye bye zvedu, motaura kuti vanenge vachida kuziva vachida kushandisa mataura kuti munoita zvefinancial services zvekubatsira vanenge vane vachida insurance kuti kana hama ikazoshaya voitumira sei kumusha, nekuti zvechokwadi magofundme anenge ati wandei, uye zvechidzidzo chiri kunyanyotaurwa ichochi kumadzimai nyanya kuti munhu wechidzimai gara wakagadzirira uri kusvondo ikoko, fungawo kuti pane zvimwe zvinogona kuitika muupenyu ushandisewo zvamuri kuita izvozvi. Vanokuwana ikupi?
Vanondiwana ku 214-607-5860.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Office yedu iri muna Koi na 635.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda tichazonyora ipo pano pa website. Muve nezuva rakanaka.
Oti kamfunga mafichani ngohlelo lokuti siyekele iGoFund ngesiNdebele engxenye abanye bangathanda ukuba kwazi.
Silama schedules.
Yeah.
Kule schedule okuti we have a contribution esuka from 5,000 to 35.
Mm-hmm.
So it depends on your age ukuti ula minyaka mingaki.
Yeah.
So ngaba le minyaka emilutshwana la uyabhatala imali elutshwana.
Mm.
So si under ikhambani okuthiwa yi-Everest. I-Everest iyakulungiselela ukuthi uyabubhadala every month mbichana mbichana.
Mm-hmm.
Nesikhathi sokuthi kunjengokuthi kaukwanisanga ukuthi ufike to the last final to the last moment ukonapha, ungaya eZimbabwe ule mvumo yokuthi uthathe imali enjenge 2,000 for your medical expenses.
Mm-hmm.
Yeah. Ungatiwa wena usuhambile usufile, then within 36 to 48 hours icheck yako bayayithumela straight eZimbabwe, anyway, even Bangladesh, anyway.
Mm-hmm.
Yeah.
Mm.
Yeah. So mina nginje ngileyami, I'm getting up to almost 6 years now, but I'm paying like $58 a month in case I die. Mm-hmm. Everything is set up. Mm. Yasathi isidumbu sami basifake straight ekhaya.
Mm.
Chiyamila
naye ekhaya.
Mm.
Bayaqala ngokuba ngiyakwanisa ukuthi ngithi linginike 2,000 ngifuna imali yamaphilisi.
Mm-hmm.
Kungathiwa sengihambile within 48 hours imali yami iyabisikhona. Kunabanye ababebhaliwe ukuthi ngubani oza take over in case something happens.
Mm-hmm.
And even lapha sekisikwanisile ukuthi abanye ngilomunye usisi engamncedayo, usisi lo kalazinini khonapho wathatha nina lo mntanami ukuthi sibe ngama-beneficiary akhe.
Mm-hmm.
Ipolisi yakhe ulayo.
Yeah.
Yeah. Ababulayo bebuya nje bozokuthi sikhalisane siyenzeni, but everything will be done by Everest.
Mm-hmm. Yeah. Aiwa, PJ nhasi tine manyuku-nyuku eprogramu. Aiwa, tinotenda chaizvo.
Nemanga
muine.
It doesn't matter even umuntu ule cancer kumbe ulani. Kuya depend nokuti uyakwanisa kutobhadhela malini. Iyakhetha oifunayo wena.
Mm-hmm.
Yeah.
Aiwa, thank you so much mama. PJ tinenge tine mumwe munyarikani wedu, tina amai Nyara dzai Gumbo Nzwanda. Amai Gumbo Nzwanda, muripo here panhare apa? Aiwa, tiri wadi zvedu. Chimboti tsanangurewo titamboinge taridza nhare taridza interview yatamboita. Asi kune avo vangade kuuya kune mutambo wenyuyu. Zvakakosha sei kuti vana vechidiki vawanike vachipinda mumitambo iyoyo. Unenge uri kupi?
Tiri kuita mutambo wedu wenhabvu wevanasikana vasikana soka tournament yedu. Tiri kuitira pamurehwa center pahurungwe primary school. Tine magirls clubs anobata maschools anopinda ivo 5 mamurehwa. Toita imwe chete iri kubva kuno kushamba kumfurudzi then kubva kuchitungwiza. And we have a guest club, a guest team iri kubva kuBelgium. Chakatikoshera kuti vana vanofanira kukura vane utano, pfungwa dzavo dzichivhurika vachikwanisa muchikoro. Asi zvikuru tichinyanya kuona kuti vasikana vechidiki vava vari pakati pemazera 15 kusvika pa18 vakapindawo mumitambo yakaita senhabvu nemimwe mitambo, zvinoita kuti vagare vane zvavari kuita vachizorega kunyanya kupinda matambudziko atiri kusangana nawo mazuvano akafanana newaya ekuti vana vari kuita pamuviri vachiri vadiki kana kuti vari kupinda muwanano vachiri vadiki. Asi tiri kukurudzira zvikuru kuti mitambo iyo inoita kuti vana vakure panjere dzavo, vachidzidzawo kuzvimiririra nekutamba nevamwe, asiwo zvichiunza mukana wakanaka wekuti vana vawane nguva nevabereki vavo nevanhu vemunharaunda.
Aiwa, hatisi kunyanya kukugarisa izvedu panhare nhasi nekuti tine madzimai akawanda muri paline up nhasi. Nekuti konga kune musangano mukuru wanga uri kuitwa imomuno muAmerica kuTennessee, uko kwaive nevafundisi nevamwewo. Saka nhasi tiri kungoti apabati apabati tipe munhu wese mukana wekuti vataurewo zvavari kuita uyezve kuti vangakurudzire sei mamwe madzimai. Muchingoti muchidimbu, zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai vane vana vavo vanoda kupinda munyaya dzezvemitambo? Nekuti pane zvimwe zvamataura zvandifadza kuti havasi vana vese vanonge vachigona muchikoro, asi mumwe anogona kunge achigona chimitambo. Zvii zvamungataurawo selast word yenyu musati maenda henyu?
Tiri kuRosaria Memorial Trust tiwese kubata kwandinoita ndiri kuAfrican Union. Tinokurudzira kuti mubereki wese azive kuti mwana akazvarwa ane matarenda ake. Mumwe mwana anogona kunge achigona muchikoro, mumwe anogonawo kuimba, mumwe anogonawo mitambo kumhanya kana nhabvu nezvimwe zvakadaro. Saka sevabereki tsigirai pamunoona kuti apa ndo pane unyanzvi mwana wangu, tosimudzira unyanzvi ihwohwo uye kuti tichihupembedza. Saka tinoda kutenda vabereki vakaita sambuya Rosaria vaitisumudzira paunyanzvi hwedu, uyewo vabereki vakaita sevabereki vamakanaka Chikoero kamwana kadiki kane 13 years vanosumudzirawo nyanzvi yake unyanzvi hwake semwana anotamba masipoti iwayo ebhora nekuti vini.
Aiwa, tinokutendai amai nyara dzai Gumbodzwanda. Asi zvatiri kuona panapa zvinotanga tatokudedzai kuti pasta nyara
dzai Gumbodzwanda.
Saka ndofunga iwedzi remangwana kuti mangwana tichazoona maamai.
Mama mufundisikadzi
minamato varamba vachitisira minamato nekuisa minamato kumhuri dzedu nekuvana vedu vechidiki.
Aiwa, vanozvinzwa maita henyu. Muve nezuva rakanaka mai Gumbodzwanda.
Zvakanaka.
PJ, over to you.
So ulo mlalelo kona lapa unkosikazi nyaradzai Gumbodzwanda apa vese vemfake njengomfundisikazi ikanti ke yena akasi umfundisi, into ekati siyihleka kodwa ke hayi kungasenani. Yena ke wekhuluma ngenhlanganiso yakhe eRosaria Memorial Trust, le inhlanganiso ayibombayo yena ngokwakhe ekhumbula umamakhe yena ke vele usebenza ukuqhuqhuzela amalungelo abesifazana ikakhulu amantombazana ukuthi bengendiswa besesebancane. Ikho ke siyakwamukela kuhlelo lwethu Dr. Jeranyama.
Ngiyabonga.
Ungathi uke wakhuluma lapha nge-International Women of Faith. Sesifuna ke kathesi ukuthi khamfukamfu ngamafitshane ukusebenzelana eliwenzayo linake abe International Women of Faith le Women of Dominion International.
I-Women of Faith uhlangana kwabomama abavela emazweni amaningi, but i-Women of Dominion bathanyizwe emazimayi abavela eZimbabwe but siyasebenza sonke sisupportana ama project ethu ama conferences siyasupportana ngoba sonke sebesi sifuna ukuthi kono mama babe kwazi uNkulunkulu bathandaze babali iBhayibheli baphile njengamaKristu ezindlini zabo.
Iye kuyini okukuhlabe inhliziyo sibili emhlanganweni wase Tennessee eNashville?
Hayi, ngathaba sibili ukubona umama wethu Dr. R.F. Townashe esifundisa ukuthi thina njengabomama singama precious stones, ukuthi umuntu ongumfazi ule value, ule potential ukuthi sisebenzise izandla zethu sihlale kuhle labanye and futhi ukuthi uNkulunkulu uyathanda omama ufuna ukuthi siphumelele.
PJ, maybe let's just take a look at what some of our followers are saying on Facebook, because we have people actually commenting nezviri kutaura wanana mama vari pa pachirongwa chedu nhasi izvezvi. Regaitimboverenga zvavari kutaura. Tina Sech Mata Makaza arikuti tinotenda Cassandra Sibanda avanyora ye address ye kuchaitirwa Women of Dominion munguva inotevera muno mu Virginia vaisa link. Saka kune avo vari kuda kuuya ndo muchawana link yedu ipapa pa VOA Shona. Tina sisinyaradzai Gumbonzvanda vari kuona nesu. Tine vamwe vari kunyorazve vachitotaura kuti aiwa tiri kunyatsoteerera, tiri kunzwa, tiri kukomborerwa. Ndo zviri kubuda ipo pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Uye kune avo vakateerera kana muchikwanisai dzvanyai pakanzi she tione takawanda. Uye zvetiratidzei kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete. Mujanya wayo malove kana malike kuti tione kuti tiri kunzwika here. PJ, over to you. Andisi kuzoti pane vamwe here vangade kuverenga vanyora pa Facebook page yedu. Tichingova chingamidza. Tiri kuona pana Desmond Chimungiza arikuti sisi mavhi. Aiwa makadii mukoma Desmond. Inini I'm bold, beautiful and balanced.
And balanced.
Talk more serious, mangwanyara arikuti zvakaoma handisi kuzoti aomerwa nei. Aiwa pano pane mapasta nhasi mukoma mushana matirwa. Simba Matari arikuti thanks reverend. I think kune vamwe vanga vari pachirongwa apa. Sech Mati Makaza ndiye anga ari kunyora kuti akaomerwa. Saka Lucy Ndongwe Chikoira arikuti I say well done for recognizing the girl child. Ndofunga ari kutaura nezvanga zviri kutaurwa naamai Gumbonzvanda. Tuenda kwauri PJ.
Nyila okeseko wabhala bhati nyalikhuthaza kuti lihambe ekhasini lethu ele VOA Ndebele kuFacebook liyekwenza like kumbe love. Laneli kumbe licho kuti okay. You are watching with us kumbe liyabona uhlelo lwethu lapho esikhuluma khona ngenhlanganiso ezehlukeneyo zabomama ezokuhlomisa omama ukuthi labo bazwakale babonakale phakathi emphakathini. Silazo ke inhlanganiso ezimbalwa esizike zakhulunywa ngazo khona lapha kuhlelo lwethu kule International Women of Faith, kule Women of Dominion, kule Precious Stones ekade khulunywa Dr. Jeranyama Katesi ekhokhelwa Dr. Utaunashe wase Zimbabwe okade ngumhlonitshwa emhlanganeni omkhulu Women of Dominion. What is buyele Dr. Jeranyama?
PJ, maybe hold on a little. We have some another pastor, so let's just take them quickly, then we'll come back to Dr. Jeranyama. Pastor Faith Dengu Makadi enyu.
Tiripo makadiwo zvenyu.
Aiwa nhasi panapa we are blessed and highly favored. Zvechokwadi kwese kwatirungotarisa kuna pastor nhingi. Tisanangurirewo imi mabasa amuri kuita imo muno mudiaspora uyezve kuti makaona sei musangano weWomen of Dominion uchangobva kupera.
Okay, muno mudiaspora pandakauya ndakangozviva kuti zvichibva kuZimbabwe muna 2015 ukasatsvaga pekushumira unoparara. Saka ndakauya muno ndobva nda former boka remadzimai vari muno mudiaspora vechidiki vanenge vari kuda kurasika paidentity yavo. Ndakatanga kudzidzisa kuti chii chinonzi kunamata. Saka tinosangana pamaline inonzi Faith Compassion House. Takatoregister tinonamata nevasikana vechidiki tinovadzidzisa kunamata vasikana vari muno mudaispora vanosangana nezvakaoma saka ndozvatinosangana nazvo paline tonamatira kumusha tine inonzi Rutendo Compassion House inonamatawo zvakare vari kumusha iri kuranwa nemwana wangu anonzi Brenda Tamariviriri saka zviri kufambirana mberi muno ndakasvikosangana neshamwari dzangu dzinoti Pastor Marvelous Nzovu na Pastor Letina ndovakandi encourage kuti aiwa mune woman of faith mune dominion ndobva ndangoti muhistory medu unotozikanwa newavakabva nawo saka ndakatora madzimai aya ndikaivaisawo padhuze neni saka ndinofamba nawo ndakamirira Faith Compassion House muno mudaispora
Saka munowanikwa kupi pane vamwe vari kutokanda mahatsi nemalike apa vada kuvhunza kuti munowanikwa kupi nekuti chokwadi pane vana vakawanda vari kurasika mudiaspora munowanikwa kupi
Okay ini ndinowanikwa ku California ndiri kunonzi ku San Diego but each state tine vana vedu vakati miririra ku Colorado tine anonzi Joseph and Ruvimbo Mashapure kuno zvakare ku San Diego ndina Farai Mtiniri and Sarah Mtiniri ku Oxnard kuno zvakare ku California ndina Kudzai and Munashe Shivichena and then ku North Carolina ndina anonzi Faith Shambamuto ku Dallas tina Fielda Mwenje ku South Africa tina Faith na Bella vakati one day mastates ese maybe handingavapedze zvavo vanomiririra chikwata chedu cheFaith Compassion kana kuti kurutsendo
aiwa tinotenda mombobata henyu makadaro vamataura semental wenyu atoripo ipapa papa line Dr. Letina Jeranyama munogona kuti vakwazisa zvakanaka kuti umbonzwawo munhu achitaura nezvako mune zvakanaka usiri kuziva kuvakwazisa izvenyu varipo ipapa panhare
Prof, ndinokukwazisai muzita Jesu.
Vakadii munhu wamwari tinotenda nebasa ramuri kuita muchikurudzira vadiki.
It's my honor to have you muri paline zvakare.
Aiwa tinotenda.
Tomboenda kuna Dr. Jeranyama. Tiri kunzwa mabva mataurwa musiri kutozviziva. Kuti makakwanisa imi to be an influence mune upenyu hwemumwe munhu chii chamungataura kune mamwe madzimai akateerera pari zvino nyanya vari diaspora panyaya iyoyi yekuti munhu awanikwe iye ane kereke yaanoshumira ari
kana tiri kunoko usually kana tichibva kuZimbabwe tinenge tiri on fire touya kuno kudiaspora munhu achanamata achaende kuchechi but kuuya kuno it should be a blessing and mukadzi wese God has put something there is a potential if kumusha wanga uchiita izvozvo wanga uchida ukauya kuno continue because you are the planting of the Lord kunoko Mari does not create munhu asina gift kana une gift yako kunoku kune vamwe vane gift yekuimba kune vamwe vane gift yekukurudzira kune vamwe vane gift yekunamata usanete tanga kuita something about it ube involved ovhunza vamwe vari kunoku kuti vanhu yako wenza njani lokuti dani ukonsire ngesezera ngezenze khaya
Aiwa, haya nasi tiri kukomborerwa chokwadi tiri kuwana isu vana mai mfundisi vakati wandei pano pachirongwa saka tichangoti gaga tomboti tombokusiyai toenda kune vamwe kuti tinyatsonzwa kubva kune mativi mana imo muno mudiaspora nekumusha saka tinokutendai Dr. Letina Jeranyama kunge manga muri
pachirongwa vahambi ngicela achiye inkutazo ngaipa kulavo omama abangaka ngeni kumanyano wabo mama abakhulekayo bebona bezibiza ukuthi ngamakholwa esiKristu
kebe kukuhle bomama ukuthi sihlangane kuma prayer line kuma conferences ukuthi sithandaze ngoba lapha ediaspora izinekhaya sometimes izinto ziyaba nzima kati ngawula vanye vako yezianyezi kutipome ama grupi kutanda za kivalili zibanku nukuru ya kivoka wa lape mtaveni ngule zile zile ngule zile tatisezi kwa tikote zile zile that we need to seek you first to the kingdom of God.
Mm-hmm.
All these things shall be added unto you. Even if you say kaya kona ngape Zimbabwe, singa kotu nkulungu. Let's seek the kingdom of God first. Kutanga le labanyo mama. Uwe njela, kaya kusimisa, ebu koloni weku.
Yeah. Hai mbongile kakulu, uwe lela ngelise Pastor Jeranyam.
Alami mbongile, saibongu.
Yeah. Wathi ngamukele uNkosazana Sisa Ncube. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo linjani?
Hayi ngiyaphila mina. Ubukhona emhlanganeni omkhulu wo Women of Dominion Nashville eTennessee. Wena ke utholeni khona ngathi? Ubuya uphetheni?
Umhlangano ukumhlangano omuhle kakhulu. Mina into enkulu engisuke ngiyithwele that really touched me. Sorry ngizahlanganisisa iNdebele ke manje. Abantwana abantwabethu abantwabethu baperformance really very nice performance. So yinto enkulu engayithathayo mina labantwana abancane ngakhula ngumntwana oya echurch, you know, every Sunday kwaku, you know, it was a must to put in a hand a church. So I was a silapa a diaspora. I wanted it was silapa la shake.
Yeah.
So umhlangano lo wangi fula ame so uti shua abantu abethu kumele bakhulele esontweni zethu esi, you know, esasikhulelayo. So e Women of Dominion, it's an opening eye for us young mothers to make sure ukuthi abantu abethu siyabakhulisa.
Mm-hmm.
Kwi-environment yokuthi bahamba e-church bazwisise isizathu sokuya e-church njalo lokubafundisa ukuthandaza.
PJ
Regate mboenda kune imwe video nekuti wanga wakatora mavideo akati wandei timbonzwa kune imwe yemavideo aripo akatorwa iwo ku Women of Dominion. If we can go to one of the videos that was taken. A new one because there are few in there. So regate mbonzo wako ne zimo ziripo. PJ, ndukunzo wako tipane ngepane ka ishu mbijana regate mbuta ura na pasta lengu. Mwishiripo iripa nare?
Ndiripo.
Aiwa pasta lengu. Saka regate turukunzo wako mwese. Arukuta ura kukosha kwa kaita kuti vechi diki. Vawani kwe iwo vachikudzwa munashi. Zvizva mungata uro kutsigisa vana amai variku diaspora parizvino. Pamwewa vasati vatanga asi nekunzwa kwavari kuita zvamuri kutaura izvi vangadewo kutanga kuita zvamuri kuita imi. Vanotanga sei?
Isusu tirikuti isu kana tikamhanya nange mutangi pane watinofanirwa kutambidza chimuti. Saka vasikana vedu vechidiki vari kuwanikwa. Ndo vatichatambidza chimuti kuti vamhanye naro vhangeri. Saka tiri kuvakurudzira kuti tinoziva kuti kana tiri munyika yavatorwa zvinonorema. Asi ukabatana nevamwe uchinamatirwa nemadzimai vechikuru vachiripo mukana wako wekuti usumuke uonese chipo chawakapiwa naMwari. Saka tinovakurudzira kuti kumadzimai ari kuDominion ivo vana Pastor Jeranyama. She's a professor, vanogona kudzidza kuti vari kumbozvifambisa sei. Saka ngavanoendawo vanovabvunza prayer line yavo inopinda nguvai. Isusu tine prayer line yedu, tinogona kuzokupai namba yacho kekupedzesera. Faith Compassion inokurudzira kuti kana wanamaka wodzokera kuchechi yauri kunoshumira unoita mudzimai yakakwana. Tinovakurudzira kuti vajoine uye vavimbe neshoko raMwari. Ndoda kukusimbisai kuti mushoko raMwari rizere neminana. Rikangotaurwa chete kana kunzi the Lord is my shepherd kana kunzi kangonzi Jehovah ndiye mfudzi wangu. Iroro shoko iroro rinosumuka raka rine simba. Richinobatsira vanorwara. Same word. Richinogadzirisa muchato wakuda kupara. Richinopa munhu keria. Richinopa munhu zvakasiyana siyana.
Saka mushokora mwari muzere neupfumi usingaonekwe nemaziso enyama. Ndiro kuti kuti vana vedu vari mudzaisora musashupika vana mai veni vazere neunyanzvi kwekunamata. Kupedera ipedyo nesu munamati pamwe chete nesu muchiziva kudzoka kwaJesu.
Aiwa mombo bata makadaro PJ maybe tomboenda kuna mainyube.
I might have to suggest that she speaks in English. As a young mother, as a Zimbabwean, who now lives in the diaspora, what word of encouragement would you give to other young mothers like you? From what you gleaned from Women of Dominion.
What I can encourage young mothers is, you know, going to conferences like Women's Dominion, you meet, older women that have been, in church for, for decades and that know the Lord, that have a lot of lessons that can be passed along to us, as well as these lessons we can pass them along to our children. You know, the older women have a lot of wisdom. And this is what I took as well from Women of Dominion, that, there's a lot of things that we learn that we can also pass along to our children.
Aiwa, vanenzeve vanzwa PJ. Tombodzokera kuna mai Pastor Dengu. Nekuti aiwa nhasi nhare dzachona dziri kuta dzichimboenda dzichidzoka saka tadzoka kwamurizve Pastor Dengu tombobvunza kuti imo vechidiki ndapi matambudziko kwamuri kuona avari kunyanya kutarisana navo imo muno mudiaspora.
Ndinoona kuti izvo vanowana pressure because vanhu vekumusha vanofungidzwa kuti mwana wedu kana atongo kuAmerica dhora raakuwanika. Saka vanoti pressure yekuti hama dzekumusha dziri kuda chekudya, pressure yemagariro emuno, nekuti munhu achisvika muno mucha anotanga kuda kugadzisa mapepa yekuti agogona kuzoshanda. Saka vari kumusha havagone kuzviziva izvozvo. Zvakarezve chimwe chinoita kuti vana vedu vade kunetseka zvikuru kana kutadza kushumira, macultures akasiyana siyana. Saka vanonopinda paya pekuti kwaanogara kunenge kuri kure nemadzimai ekumusha. Saka dzimwe nguva anobatwawo nemweya wemuno kune vanhu vemuno vanobva kure. Saka isu tiri kukurudzira vana vedu kuti izvozvo tiri kuzviziva zvamuri kupfuura nazvo. Vanhu vari kumusha vanongofunga kuti vanhu vari kuAmerica vakagarika stereka, asi vana vedu vasikana vanopfuura nepakasiyana siyana, zvikuru sei vakazosangana vachiroorana nemarudzi akasiyana siyana, hondo dzavo dzakanowanda. Asi isusu tiri kuti rambai makabatirira pana Jesu. Mamwe matambudziko zve evana vedu vasikana
tombokubatai ipapo mbijana. Pastor Faith, tombo kubata ipapo, tina Pastor Marvelous Ndlovu. Vafona nefoni yavo, saka taida ungo tichingo kurukura na avo mbijana, tozoka kwa muri. Makadi Pastor Marvelous. Hello?
Hello, amutukurewa Pastor Fortunate.
Choku gamchira ine mio.
Kana muri memory report no gamchira ende kuti tadzwa kuti ndipasa Marvelous. Saka ndangoti zvakanaka sazita wangu ari panhare, asi kana muri imi muripo I am fortunate to have you.
Mazita ekuZimbabwe chaiyo. Marvelous fortunate.
They are progressive names at least.
Choku gamchira ai pasa pa chirongwa chedu ingoti tiwo maminutes acho asara mashoma shoma mungati taurire ine zve Women of Dominion yamakanga muri pa weekend.
Ini ndakakurudzirwa nekubatana kwemadzimai nekudzidzisana. Ininiwo ndanga ndakabata area yokunamata yekudzidzisa vanhu kuti izvo tinoda Mwari, tinoda kushumira Mwari. Asi tinoona kuti pane zvinongotiremera zvisinganzwisisi kuti chii. Saka taishandisa shoko raMwari kujetesa kuti aiwa pane mweya yatinorwa nayo zvinotaurwa kuna vaEfeso chapter 6. kuti tikasakunda pamweya iyo imweya mwacho inobvano kurudzi tiri vanhu vanetsika nemaitiro zvakasiyana siyana ikuno kana kuZimbabwe kwacho. Saka zvinoda kuti kana wauya muna Kristu zvii zvaungaite kuti uve nokukunda muupenyu hwechiKristu, nokuti vazhinji vedu tinowana tichishayiwa simba rokunamata nokuti tinoona sokuti shoko raMwari harina simba haripindure maquestions atinawo. Yet shoko raMwari rine zvese. Sati zvataidzidzisa, asi ndaikomborerwa nevamwe kudzidziso dzacho dzanga dzakawanda chose.
Ehe, muchidimbu mombopawo kune avo vakateerera kuti semadzimai zvii zvimwe zvavangadzidzewo panyaya iyo yamataura yekunamata.
Madzimai anofanirwa kudzidza kuti izvo pane ruvengo pakati pemudzimai nenyoka inova Satani, izvo zvakataurwa muna Genesis. Saka ruvengo urwu runotoda kuti mudzimai azive kuti paunongozvarwa uchinzi uri mwanasikana hondo yacho yatotanga. Unozororwa uchiitwa seti kwatata madzimai ese matsika nemacultures akasiyana dambudziko remadzimai rimwe chete. Dambudziko iroro rinogadziriswa mukuziva Mwari nemukutsvaga Mwari kuti waniso dzedu dzibudirire mabasa atinawo tibudirire. Wotoziva kuti shoko raMwari rinoti kudiri pamusoro peupenyu hwako, pamusoro pewaniso, pamusoro pekurera vana chaiko, uye nokudyidzana nemamwe marudzi.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. Hanenewo tatokomborerwa ipo pano nhasi zvamatotaura izvezvi. Nekuti hatina kukwanisa kuenda kuWomen of Dominion, asi nhasi tabva takomborerwa ipo pano pachirongwa chedu. PJ, tomboenda kuna Pastor Ncube, I think.
Aiwa, vasi Pastor.
Okay. Nhasi.
Seve kwenze waba ngumfundisi kazi.
I'm still learning, maybe it's my goal.
Yeah. Emanye kwela kusasa uzazibona lawe. Njengomfundisi yena lo esikhuluma laye unkosikazi Fortunate Hove Cooper. Ngangisebenza la ezeBC. Ewe ngeso mfundisi. Inkuthazo bani ilizwi lakho elokugcina ongalinika kubo mama abasemazweni abasakhulayo ukuthi lingajiya isiko lenu elakhula lalo eZimbabwe lanxa seliye emazweni?
Mina ngingathi okukhulu okuqakathekileyo ukuba kwazi uNkulunkulu. Impilo ye-diaspora i-stressful, ibis. You know, we spend a lot of time zigijima from lapala lapa back and forth. But, you know, I think the biggest thing is not to forget your God. And not to forget to pray. And not to forget to teach your kids about praying and also about going to church.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. PJ, nguva dzedu ndodza kudyanana, saka tochingoenda muchidimbu tonzwa kuna Pastor Dengu. Your final word, tozoenda kuna Pastor Hove.
Ndinokurudzira vana vari muno mudiaspora kuti tijoin neiwo paprayer line redu 303-900-3546. Ndinokuudzai kuti kudenga kuna Mwari vanopindura. Minamato inopindurwa, asi raramai hutsvene. Kunyange tiri mudiaspora, Mwari vedu vanotarisira kuti tirarame zvakanaka. Ndinovakurudzira zvakare kuti next year the Women of Dominion iri ku Washington DC. Enda ikoko kuri kuhoswana natete vangu maipfi nai tete Poshia. Ande tinoona vasikana musambosara. Endai zvakare ku Women of Faith ku Boston kuna Professor Letina Jeranyama. Mwari vakuitirai zvakanaka, vanorwara vese, we declare that you are healed today in the name of Jesus. Amen.
Aiwa, tinoda kurudzira madzimai zviri kutaurwa nasisisa Nuve izvo kuti izvo muno mudiaspora vana vanobatwa nezvinhu zvekuona ana pornography nekurasika kutevedzera tsika dzavasingazivi. Saka madzimai mukasa simba kumonita nokusupervisor vana muumwari munorasikirwa nevana.
Nguva dzedu ndodzadyanda.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyanda. Nasi tinokutenda ichaizvo. Aiwa, nasi tatsikwa. Ene vanyarikani vakawanda tanga tina amai Posha Kandemiri, amai Nyaradzai Gumbonzvanda, Pastor Bangani Kupe, Chakanyuka, Pastor Faith Dengu, Pastor Fortunate vachango kutaura nesu hapa na sisi Sisa Mube.
Professor Jeranyama. Warasia.
Na Professor Letina Jeranyama. Ai wavese tinokutenda hii. Muve nezuva rakanaka. Uyezve next week PJ tanga tukutaura nyaya domestic violence. Pano pachirongwa chedu ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri mu Washington.
Ini mina President Jeremiah kupe Washington.